Nyanzvi dzeupfumi pamwe nevamiriri vevashandi vanoti kunze kwekunge dambudziko rekuwaniswa kwevemabhizimusi mari yekunze ragadziriswa nekukasika, mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamuramba mhuru panguva iyo mihuro yevashandi isina kwairi kuenda. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva riri kunyanya kukonzereswa nekusagadzikana zvakanaka kwemisika yemari yekunze, zvikuru misika mitema.
Zvaakuitika muekonomi ndezvekuti vanhu vazhinji vakungoita index maprice based on premium iya iripo pakati peblack market rate neofficial exchange rate. Saka izvozvo ndo zvinonyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Of course tinoo nyaya yekuti money supply yanga ichimbokwirawo zvakare zvinoafekto kukwira kwezvinhu.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDinford Mutashu, avanoti vari mushishi kuedza kuti vagadzirise dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu zvakonzerwa nekusagadzikana kwemisika yemari, zvikuru misika mitema pamwe neinflation.
Chishuwo chedu kuti mitengo iterame, voruzhinji vakwanise kusvikira mitengo kunyanyanya yezvekudya zvakakosha zvakafanana nemafuta ekubikisa, tsvigiri, hupfu nezvimwe zvakadaro.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, vashandi vaiswa panguva yakaoma zvikuru sezvo mihuro yavo iri kuramba yakamira panzvimbo imwe chete.
Zvokwati kuti mitengo iri kuramba ichikwira, iyo mihoro ichiramba iri pasi, mhuri dzakawanda dziri kutambura, mhuri dzakawanda dziri kukwangwaya, vashandi vakawanda vari kutokanga nzungu nerurimi, zvinhu zvakavaomera. Vashandi vari panguva yakaoma iyo zvino nenyaya yemitengo inoramba ichikwira, iyo mihoro yakamira nzvimbo imwe chete.
Muzvinabhizimusi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda vanotiwo kukwira kwemitengo kuri kuitika muzvitoro inyaya iri kudzimba veruzhinji uye inyaya iri kukanganisa upfumi hwenyika.
Mitengo yese yangokwira zvisina tsarukano yekuti tinganyatsoti chii chati mitengo iyo ikwire, nekuti zvakawanda zvacho zvakuwanika mumazvitoro zvinhu zvinogadzirwa muno muZimbabwe nezvirimwa zvemuno muZimbabwe. Saka kukwidza kurira mapurisi chinhu chiri kukatyamadza zvikuru, chekuti chinoda kutarisiswa. Ichocho chinhu chinofanira kunyatsotarisiswa nereserve bank, nekuti makambani mahombe anonga achitenga zvinhu kubva kunze aya ari kupiwa mari kureserve bank nemari dzakaberera, asi iwo ozotengesa nemari yepublic market rate equivalent. Saka panoda kutarisiswa.
Asi vamoyo vanoti dambudziko guru riri kune vakuru venyika vanodzika mitemo, avo vavanoti vari kuti upfumi hwenyika huri kutosimuka vasiri kuona chaizvo zviri kuitika muvanhu.
Vanofanira kuva vachiona kuti zvinhu zvinogadziriswa ka, vanotarisa mapolicies akanaka, havasi kuona matambudziko ari kusangana neruzhinji. Patinoterera ivo vatungamiri vanotaura ivo kuti maonero avo upfumi hwenyika uri kutosimuka. Ivo vanotarisa kuti sezvo vakapinda kune mutsetse vanhu vachitsvaga mari, kana mutsetse iyoyo isingawaniki kwavari, vari kugona zvinhu zviri kutofamba, havasi kuvaona matambudziko ari kusangana neruzhinji.
Dr. Chitambara vanoti dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu rinogadzirisika chete kana zviri kukonzera kuti zvinhu izvi zvikwire zvagadziriswa.
Kugadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu rinotogadziriswa kana taadresa mafactors ari kuita kuti zvinhu zvinge zvichikwira. Fekta yekutanga inambotaura inyaya yekusagadzikana kwezvinhu pamisika yemari.
Zvinhu zvinonzi zvakakwira mitengo zvakanyanya zvinosanganisira chingwa, flour, upfu, mafuta ekubikisa nesipo. Semuenzaniso, marita maviri emafuta ekubikisa anonzi akakwira mutengo kubva pamadhora emunyika mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti $799, kuenda pamadhora mazana masere nemakumi mana nemapfumbamwe, kana kuti $849.99. Tsapo yehupfu inorema makirogramu gumi yakakwirawo kubva pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti $729.99 kuenda pamadhora mazana masere nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $879.99. Svondo rapera, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti rakanga rakwanisa kuwanisa vose vakahwina mari pamusika wemari kana kuti paauction floor vanga vasati vapiwa mari dzavo. Chasara iye zvino ndechekuona kuti danho rakatorwa neReserve Bank iri rinokwanisa here kugadzirisa matambudziko evemabhizimusi vari kutsvaga mari yekunze zvingazoita kuti mitengo igadzikane.